Interactive News. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 13 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasurose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day.
Radio inopinda peshe peshe and masete radio mishina yacho kanaka radio vacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuva ano kune mafoni unongoteera radio yako pai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingamupinyi zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki vezanupf vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reWorld Radio Day nyanzvi dzichiti kunyangwe radio iri nzira yakakoshesesa pakufambisa mashoko, hurumende haisi kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini samaonero angu redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vemuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova radio. Hongu mumadhorobheni inga maradio inga kundwa nokuti kuona vanhu vano ma TV, ma DSTV vane ma internet. But kana tichitaura se population yeZimbabwe yose radio handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau Dr. Wellington Kadzikwa vanobvumirana navarukuni vachiti radio yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Radio inopinda peshe peshe and masete radio mishina yacho kanaka radio vacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuva ano kune mafoni unongoteera radio yako pai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekuzwikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweradio, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimboi paimenzaniso wecyclone idai yakaitika kuChimanimani kwakamhanyirwa ikoko vatapo wenhau vakaenda mashure mwemwedzi yakati kuti ingave miviri havana kuzogarako, asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko nanhasi uno ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mashifashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika remdc valo kutamborinyoka vaudza studio 7 kuti nepfenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzeradivi rimwe vati chinodiwa inepfenyuro dzinobudisa nhau nemashoko asina divi raakarerekera
saka nhasi tikangoti World ZANU-PF Radio Day kana muri muno muzimbabwe tirikundwa nenyika dzakafanana namalau dzine maradio stations akawanda chaizvo asi isusu kwaane makore 40 taita independence taita kuzvitonga kuzere tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yezanupf chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva
vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita sestudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika
chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati menyika yedu yezimbabwe asi vana studio 7 vatotepfenyura vari kuamerica panzvimbo yekuti vatepfenyura vari muno muzimbabwe kupa mwana wezimbabwe mukana wekuteerera zvakasiyana-siyana zvototinzwisa tsitsi kuti mwana wezimbabwe anotepfenyura ari kuamerica asi achitaura nyaya dzemuno muzimbabwe
mukuru wezimbabwe democracy institute dr Pesa Ruanya vati kushayikwa kwenhepfenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nhepfenyuro dzakaita sestudio 7 idzo vanoti dzabatsira zimbabwe zvakanyanya vati zvinosuwisa kuti hurumende inoramba yakasunga masaisai nekuti inoona sekuti redhiyo inoshandiswa zvematongerwo enyika
inyaya yekuti hatina development approach yekuti redhiyo inokwanisa kushandiswa for development economic development social development yenyika tinongeiona sekuti redhiyo inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolisa redhiyo nekuti vanhu vanoti pachirungu redhiyo is the medium of the dumb unongoda nzeve dzako chete kana ichitaurwa nechinyanja ichitaurwa neshona ichitaurwa nendevele kungonzwa saka munhu wese neredhiyo anokwanisa kunzwa
vamasuku vati nhepfenyuro dzakaita sestudio 7 nevop dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enhepfenyuro dzemuno munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanick mangwana vaudza studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nhepfenyuro yaanoda vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo broadcasting authority of zimbabwe ichange yave kupa marezinisi kunhepfenyuro dzematunhu
vangomirira kuti vaise kubhodhi ravo reapprove bhodhi rikangoapprova call out yacho nemanhinga acho zvatopera muchatoti mungatarisa munyuzive muno heya vaudo license total license saka hapasina dragi zvokunzi zviya zviyaka isusu vamwe tinoita zvatinoreva tinoreva zvatinoita
asi makore makumana zimbabwe yawana kuzvitonga munyika mune nhepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedzemakambani ehurumende yakaita sezimbabwe broadcasting corporation nezimpapers kana vanhu vari mubato riri kutonga rezanupf nyika dzakaita sezambia dzine nhepfenyuro dzinodarika 100 uye zhinji dzacho ndedzemumatunhu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
tichiri panyaya yekucherechedzwa kwezuva reWorld Radio Day munyika vanhu nhasi vaungana paurongwa hwaitirwa muguta reGweru uko nyanzvi munyaya dzekutepfenyura dzaratidza kusafara nekunonoka kwehurumende kuvhura mukana wenhepfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations taurai Shava anotipa nyaya inotevera
Zuva iri racherechedzwa zvine mutsindo muguta reGweru uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko vamiririri vehurumende vatepfenyuri venhau pamwe nevanhuwo zvavo mutungamiri wezimbabwe association of community radios zacras amai vivian marara zhangazha vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa marezinesi enhepfenyuro dzematunhu havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe marezinesi aya
tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuapplya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei pari zvino vari kuti vanoda 8500 zimbabwe dollars inokwana kuva iyo 500 dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika kana munhu azopiwa rezinesi anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika 17,000 zimbabwe dollars inokwana kuva 1,000 dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuekonomi kwedu uye kuti vanhu vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi yekutepfenyura dzakasununguka. Asi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura, vakati bazi ravo ramushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo. Only that anga aripo anga ari mune imwe currency. Aya mune imwe currency. Uye ndakaona yaiko chigunun'una vanhu vakawanda. Yanga iri 306,000 yekumaTV. YekumaTV handiti. Yanga iripo before taisai. Yanga iri 19,000 US. Chita isu muzachomuone. Kuti yaitova pe yanga yakawandisa. Dani ripo yezvinoizvi. Saka tikuti hapana chatakanomboita. Zvatakangoita ndezvongoti takapindura mari yaisi kushandisa. Tobva tangoisa interbank yanga iripo pamusoro wayo. Tikati aiwa ngatishandisai naiyoyo. Hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudii. Saka aiwa asi mari dzakawandisa.
Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi, vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University, vaPeter Mugari, vatsinhirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro, vachiti zvinotepfenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. Vamugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi nhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Boka reve chidiki Rezano PF rinoti harinei neurongwa hwevaimbo vatungamiri veboka iri vaGodfrey Tsenengamu navaLouis Matutu rwekurwisana neuori. VaMatutu navaTsenengamu vakamiswa basa nekomiti yepamusoro yebato ravo zvichitevera kudoma kwavakaita vanamuzvina bhizimusi vatatu vavari kupomera mhosva yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League vatendai chirau vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika havasi kuzotsigira urongwa hwavatsenengamu navaMatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapato akasiyana siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muZimbabwe. Vachirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa rekurwisa uori munyika, ivo sevechidiki veZanu PF havasi kuzoenda kugungano ravatsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda, vachiti vatsenengamu navaMatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo.
Isusu seZanu PF Youth League tine zvatinotevera, tine wonga watinotevera, tine direction yatinoteerera. Isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira isu, isu togadzira zvedu seZanu PF. Tikunyanya kusimbirana panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite.
Zvichakadai, mutauri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaStephen Chuma, vaudza Studio 7 kuti havanaine gungano ravatsenenga muiri, vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uhori munyika.
Zvigoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenengamo avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uhori. Isu tinoona riri dambe nekuti vatsenengamo vari kutaridza pachena kuti zvavari kutaura ndezvemugotsi matsuru.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi, icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamo vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU PF neMDC vauya here kana kuti kwete, vachiti vamwe vari mune zvematongerwo enyika ndivo vari kutadzisa kuti uori hupere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori. Munyora anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF Youth League Muzvare Yeukai Simba neGavi vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Uye zvekare tataura nyaya yekuti kuri kuitwa census, kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende akanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vatichakurudzira kuti vaende kunorejista kunovhota.
Vatiwo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muMalawi vafora zvakare vachienda kumahofisi yekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi, vachida kuti makomishina ose asiye basa nekukundikana kwavo kuita basa nemazvo musarudzo dzachivabvo 2019. Vaimbo vemeya weNew York vaMike Bloomberg vari kusimuka mukurwira kuti ndiani achamirira bato reDemocratic Party. Izvi zvaita kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party vawane mukana wekutanga kuvatakata pamwe nekuvashoropodza. Komisheni inoona nezveutano muChina yakazivisa svondo rapera kuti zvizvarwa zveChina zvinosvika chidimbu chemiriyoni zvakatombogumana nevanhu vakaongororwa kuti vane coronavirus iyo yakatanga muguta repakati penyika iyi reWuhan. Mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimusi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kweupfumi hwenyika akonzera mutauro munyika, vamwe vachiti anoita sekuti bato reZANU PF riri kuchengetedza vari kuita zveuori. Asi vamwewo ndivo vanoti Mashoko avachina masa ari kukurudzira vanenge vaine umbo wekuti paitwa uori vamhangare kumapurisa, kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuNational Prosecution Authority, kwete kumhanyira kuita misangano nevatori venhau pasina umbo. Vachina masa vakaudza bepa nhau reHerald kuti kufumura mazita evanenge vachipomerwa kuita zveuori kunoita kuti vemabhizimusi vanenge vafumurwa vatize munyika vachienda muupoteri, izvo zvisingazobatsire kukura kweupfumi hwenyika. Vakatiwo upfumi hwenyika hunofanirwa kukudzwa nevemabhizimusi vemunyika, uye kuvafumura kunogona kuita kuti vekunze vatya kuzosima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyora anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemashoko akataurwa navachina masa.
Zvokwadi vachina masa kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba, nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota umbavha ndovoti kwainyararai nekuti mbavha dzinozotiza. Mbavha kangadziripotwe dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa ndoka mutemo wenyika. Ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane listi yenaming and shaming, vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu, mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakapfira mudumbu, hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa, ivo voti kwainyararai. Makambozvihwavo kupi izvozvo?
Vachuma, munoti nenyaya iri mudariro iyi?
Mukoma wangu vaMafume ndotaira kuti igweta vakatatodzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvobaswa sei, zvinofamba sei. Vachina masa pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka achitaura mazita evanhu, angachazvo kuti isu tinoziva izvinhu vaMafume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekorani idzi, kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa. Munhu echibahwa achisungwa kana nemhosva mumadare uko echivapiwa semesi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navachina masi ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right, chienda kakuzaki, chienda kakumapurisa, chienda kakuNational Prosecuting Authority, neumbo wacho ndozvanachitaura nestatement yavachina masa dzeka.
vaMafume, munoti?
Zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvari zvichitaurwa navachina masa. Kuba kuba kana tikandibwa senyika, kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona? Kushayiwa raramo kuri munyika hamusi kumuona? Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba, iko zvino Sakunda iri kuramba kuinda kupalamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino ivheni wadyajena weZANU-PF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kupi, vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota, iko zvino Attorney General chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge iri zimbwa rinobata vane corruption rakataura kuti aiwa tiri kutadza kubata corruption, nekuti kumapurisa kune vari korapti, kumakosi kune vari korapti, kumaloya kune vari korapti, kumapepa kune vari korapti, kuzani kune vari korapti, kune huori kwese uko.
vaChuma, muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kunana zvake nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati, hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho?
Kana tine uombo hwacho, vaMafume is a lawyer, he knows that. Kana kusina evidence you cannot prosecute, chero uchida usingadi, even uchizeva for sure kuti munhu uya akaurayiwa kana kuti akaba uyu, but kana usina umbo hwacho tete, munhu uya anobuda scot free, kwoita kunge takuita catch and release. But yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho, saka tovabata sei? Then apa takutanga kushungurudzana manje, and ndozvandataura kuti kune hatred ka, kungovengana chete, kungoona munhu uya kuti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine sindrome iyoyo, akabudirira zvikwambo ichi akazivana sei izvozvi,
tv anona tine majerasi natural so tikuti let's address such things because munhu kana ane mari yake echipenzi yake mumukamudaro anogumisira abuda outside the country like what Prime Mashua did. Prime Mashua hase gara minu arugara kuna America South Africa because he was hounded out by some jealous people vanga vanga bhiri kuti munhu mutema anobva muno Zimbabwe anogona kuita company inogona kukura kunge Econet limited kaambirika saka ndozo vanga zvitaura pa seminar chikaite target chakasoma zvati umwe munhu kana ane mari yake anorunyararo hade zvepolitics hade zvaita zvebusiness anogumisa kuti ndekandipota kundinoita business right now Prime Mashua is investing in other countries that money that he could have invested muno.
Avanga vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kumunyorano nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Murairidzi mutsva wechikwata cheMawarriors Zidravo Lugorusik ave muZimbabwe kuti atange basa rake remakore maviri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu aratidzwa vateveri vemutambo wenhabvu nhasi masikati mushure mekusvika muZimbabwe nezuro kuzotanga basa iro akapiwa masvondo maviri apfuura. Lugorusik achange ari pabasa iri kwemakore maviri ayo achange achiongororwa pese panotamba chikwata chake kuona kuti anokodzera here kuti arambe achirairidza mahoria. Asi Lugorusik haana kuvimbisa huchi nemukaka achiti iye veruzhinji vasamuone chemutumwa wamwari asi kuti achaita basa rake nepese paanogona. Inini handisi mutumwa wamwari auya kuzoshandura nhabvu yemuZimbabwe nekuita mashiripiti asi tese tichabatana zvinhu zvinofamba. Murairidzi uyu anoti chikwata chake hachisi kuzoonekwa nekutaura kwepamuromo chete asi nematambiro acho munhandare. Mutungamiri weZifa vaPelton Kamambo vanoti Lugorusik anofanira kudarika zvakaitwa nevamwe varairidzi avo vakaendesa Mawarriors kumafinari eNations Cup. Vakamambo vanoti kunyange hazvo achibva kunze kwenyika Lugorusik akabvuma kutambiriswa mari yemuZimbabwe kunyange hazvo vasina kutaura kuti ari kuwana mari.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo weMuZimbabwe but mafigures acho is private between him and his atukwanisa kuyadika wachaizvo.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Leopold Munende anoti kunyange hazvo nhoroondo yaLugorusik isina kusimba akakwanisa kuendesa Mawarriors AFCON veruzhinji vangafare.
Chitarisiro chedu ndechekuti akakwanisa kuunganidza maplayers edu vana Kama vese vana Musona nana Kadeori nana Kamba vatova kusimukira tokwanisawo kuti at least tigamukwanisa kuti takwanisa kuenda kuAFCON regular tichiramba tichingoenda torwisawo kuenda kuWorld Cup tingafara.
Kunze kweSudan Lugorusik akarairidza chikwata cheGo Mahia neAFC Leopards kuKenya, Simba FC Tanzania, Asante Kotoko neAshanti Goldfields kuGhana. Asi ruzivo rwake muZimbabwe ruri kutanga kuongororwa mwedzi unouya apo Mawarriors ari kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 na30 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zuva reWorld Radio Day pamwe nemabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau nemashoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day. nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingaidzo zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki veZANU PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Senengamo. Tabatashuka kumagume uchirongwa chedu chanasi, anokuunika ene mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndo kusuwe mina Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 enhlolanja 2020 ngu Praxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano ukubonisana indlela zokudingela abadilizele izindlu lizulu lesikhukhula eBinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo yama-wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtrangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru eNkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayilesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezishiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye womakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisiwe Bebe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Thina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu, siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo silithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama-community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akulamali abazabe bezikhupha, kodwa i-community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazo weGetshenge ePlumtree umnumzana Thomas Thole uthi lokho belinde ukuthola isichenxe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokho kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko, ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhlupho sasilalo ikakhulu lapha eZimbabwe nxa siqhathanisa ngamazwe angamakhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Ngizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse balokhu belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM uNkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio icakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami ngabe kuthiwa izakhamizi ziba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli ngoba phela nxa ungadulalela iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakini kulento enje kumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathe sisikhanga indaba lesebhinga bele radio engeyabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni uNkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Education Scientific and Cultural Organization i-UNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi zokuxhumana phakathi kukaZulu. Iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagasi ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlando lwezindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuse elizwe leZimbabwe kalinayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations ase aphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza i-ZBC lomsakazo ozimele i-Radio VOP umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa-ke hatshi ayisiyinjongo yemisakazo. Injongo yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile besitsho lokho abangabe bekukholisa nalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi ngasenza izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli
iredio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika ngananzelela umsakazo weredio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubele umsebenzi wakho uzitshayele ugatshopo wakho kumbe uhlakula ngakho-ke lokhu saqakathekile kakhulu
omele inhlanganiso yezimbabwe association of community radio stations zacras unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende uselungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le msakazo esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo
sithakazelela okwenziwa nguhulumende ukuthi usenze ama-steps okuthi ama-community radios ebe khona singakhangela since July oka-2019 sokube le-Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona and u-Permanent Secretary o-Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services u-Mr. Nick Mangwana sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama-licenses angu-40 azahamba kuma-community radios but ku-2020 bazabe bekhangele 10 ama-communities ukuthi bebanike ama-licenses and nge-Friday yeah, last week seba publisher ama-regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama-community radios bebekwazi ukuthi banga-applya njani loku-define ama-terms ahambelana lokuthi i-community ngokwayo kuyini and i-community radio ngokwayo kuyini njengendaba yama-license fees abaseyifakile ukuthi ama-community radios kumele bebhadale i-application fee e-8500
unobhala kugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulilungelo lakhe
urongwa hokupa malaisensi hwava pachiyero chapamusoro tatova pedo pedo izvozvi panga pane dambudziko remutemo
uhlelo lokuphiwa kwamalaisensi solokusivanga saphezulu bekulodubo lwemithetho umthetho esasilawo wawunga 2001 bekumele senze imithetho sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu olwedluleyo
kodwa umsekeli wesikhume se-MDC umnumzana Luke Tambo Nyoka uthi uhulumende we-ZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni
We are celebrating World Radio Day amidst very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice. In Zimbabwe, there is no...
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu. Sizwa ilizwi linye. EZimbabwe akulalanga le-radio. Lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangapha. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Amalayisensi amaningi aphiwa abantu beZANU-PF.
Ngomnyaka ka-2001 uhulumende wethula umthetho owe-Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvumo yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo-Media Institute of Southern Africa, MISA, nabo-Zimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athulule amagagazi zisebenzisa isisekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyinsindaba phendule. Lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo-Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakalayo elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla kanye lokudla. kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zebhinga ikakhulu ensungwale lakhukhula izindlu amabholoho lemigwaqo njalo inengi liphephe ngokukhwela ezihlahleni. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, uchasisela uSithandekile Mhlanga oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi sibetheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phandle. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale, ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani ukwenzela ukuthi iZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo dingo selukhona. Kule nhlanganiso evele ikhona ngapha koBulawayo ehlanganisa amabandla wonke, yiyo esifuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone singenza njani. Kuze kube lomonakalo etsholotsho, sasebenza sonke sathumeza ukudla. Kwaba lomonakalo ethimanimani, sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathi esilapho edinga bese sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu, kodwa kube yinto eyenziwa ngesiphandiphandi, ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yizo labantwana abancane kulabo bafo. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesiphandiphandi, kusetshenzwe masinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala. Kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla, so sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lengubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko. Njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima, ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzuko yezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane, abantwana abezimoto ezezidikelwe imizi yabo, bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende la ubesengenele ezambisebenza. Into esinyanzelileyo ukuthi njalo esiyivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa, ngenxa yokuthi abantu abakhona ngale abaningi abalakuthi abalalile.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 a.m. lakushortwave 12080 laku-15775 kilohertz kushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzweni bomama, sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladini etshengisela ifuna wonke amalunga ekomishini elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika, uTroy Price, usetshile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections. Kudingwa ozamele ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalo nyaka. Uhulumende uthi amakopono okuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempupu elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitsha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempupu ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasacholayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 izisindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqabe ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifaka singasukiseki ngayo, silokunye okungcono esibona nto kungasebenza asikufake empela etafuleni ukwenze into nako kulungiswe kuhambe. Njalo futhi silomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba. Awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo kumbe okuzenziwa eTsholotsho kumbe okuzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hayi koBulawayo lapha mina ngibona ngathi impilo leyo ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedolobheni zena ngoba yizo ezigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emsikeni omnyama lo abakuthi i-black market. Asihambiseni impuphu lezi emalokishini lapho esihlala khona ezitolo zethu zena lapho esithenga khona. Kade ngikwazi konona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi ihlala khona ephelandaba kumbe eminyela. Nxawe uthume sibonakale ke funa ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawukanithuma suzamani. Kodwa nxa uthume ngangena abana ngoba kakwazi ukuthi imuli yake vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpuphu ahambe endlini. So ngisiba ngcono niwubono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende Bulawayo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So hanta wendi akusho ukuthi nxa uhulumende ngaziyesele zamakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona hanta wona vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone kufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye nantu daba babangweni
aphela nguze uba uthi mazeliyalo ukuthi coupon kayisebenzi khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho kodwa okhona madoda ukuthi iZanu PF le ebusayele sebephelelwe imizamo into ze zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian ngama-communist kudala ngama-1930 something sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo. Uhulumende kwezanu PF uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu becontrol izinto senza ama-subsidy kabavula ukufika abantu ngenxa ngithi ngiyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo lokhu uba belokhu becontrol izinto ungazunika ukhuphoni uyahamba uyebithengisa emsikeni omnyama akutithi lutho kakungena engqondweni yabantu bezanu PF futhi ukucontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi lutho akulibethi ukudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu hatshi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho madoda.
Babachuma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hayi abantu bezanu sebephelelwe imboni.
Usela wenkosi yabona ucumile yabona izami iyayizonda kakhulu hambi aba then kuhle ngoba kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izandi yethu yenze lokho kwesikhathi bethi hayi ikhulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende izimele yedwa nxa kukube bethi hayiyenze lokho anyway yinto engikuthile kona ngathi hayi asikuthi ndoda yikuphelelwa ngikubonisana ngoba nto yabona abanye abantu abafisa imibono naleyo ngamasivu sevensi abanjengami layo usitela wayikhala sikwazi nokuthi basupporta mina konaphana phakathi nokuthi bona why befake kona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimaza uhulumende yena ephakathi kwabana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni siwendaba isisebenzele sinhle kudala lisebenzi Laban sebe za gona ayman va fita aga sebe la gusame ni uwe se gona diyano. Nye pra, uwe sabi dae za babasera bele gufu ya magala. Uhulumende wonge di, amazo wonge di girele. Uwe lenge, uwe lenge, uko noku duwe, maso kuwoma. Kumele abu ya awe sabi dae zila abandu vake ngoba. Vela ambi ino sebenza nye male vele bandi nye wana lana utawa ama taxis. Uhulumende lale lae wa kuri wazi. Angaze mwono uhulumende lale lae. Nye lo njongo president wedi. Ah, mtaza niya lale lae wana uwe ya bisa. Ikuluma se ukusate uwe ya bila bezo lale lae wani wala lae matebele lene. Inde yana inza gali wita ala sesedo baba wa chia wa munga lwa nga tando ube ya kakulu ya pagobla. Malowe tlo hao tale sigire nga lwa njina pagobla. Aza lale le seda wa sesu kwa zizu seda usia lalo. Ya lala lapa sivile efunu ze lale laban banga hape matrebele. So, asimchereni, abakukulmenda, 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 agula nile kadi, epada, agula nilani, agula nilo kutu wena uisaka muzi, selkaba, isi tizi, mwangu epumula inga sigela, epumula isi kukava, si wonde nazimbu vivu hili. Aso, isi vume jenge sari, epumula isi, uisi vune ama ya marolese, siye muva, isi kata, isi hama, but nga isi town lapa, ba, isi gala bana wena marolese, kata puti, isi kipa wipe dongale, unabuzo, isi aiki, hamza wenye shope de tizi, ese mkamini, so hamza wenye shope de makwego, uya pelela pelela wipa, but nga isi sige, ema kwego, sisi da haya hiti, nimbu vune sige yegi de makwego, nini tenge yiti, abashali bana be makwego, and then that's another way, egubamba, e-corruption, ndo, wudi wana imbu, itola gali, evandili mongi, so, singapo, kusala ngo, kusala ngo, kusala ngo, kusala vele gonga ewenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula asithi indawo singenza njalo
ungasigqibela mnumzana ngwenye
ye mina ngithi mina ngiyalokhe ngichasise ukuthi impuphu yayikhona iZANU PF uhulumeni weZANU PF engakakhulumi ngokusubsidizer bakho ukuthi nje besithi subsidizer yahle yanyamalala ukuthi ukuthi kuyahambelana la mapolisi akhona athi umfika kavuleke abantu bathenga umumba lapha abakuziwa khona balungisa impuphu yabo bathenga impuphu laba abafuna khona abantu nxa becomputa yehla.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7. Maphimbo amnandi ngempela asekhona amachichi iso isihloko sengoma leyi siphiwa iliqembo lembube iLet Speak Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala asithi kalale ngokuthula. Singakagqibiki uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje kuzulu weZimbabwe. Umanyele lamanye amazwi womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa yiviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo nguPresidius Jeremiah ngisithi lingayikhatshana. I-Life Talk iza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.